Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manira kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chivabvu 24, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nechiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauro wosimuka munyika zvitevera kudomwa kwemwana wemutungamiri wenyika amai Bona Mugabe Chikore kuboard re-censorship. Mapato anopikisa oshora zvikuru maitiro emutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko avo vari kupomerwa mhosva yekupindira mashandiro emapurisa. Vanotengesa mugwagwa kwaGutu vanoti vari kushungurudzwa zvakanyanya nekanzuru uye mapurisa epamupandawana Growth Point. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kudomwa kwebhodhi idzva rekupepeta zvinobuda munepfenyuro nemungano nyorwa kana kuti censorship board rinosanganisira mwanasikana wemutungamiri wenyika amai Bona Mugabe Chikore kwakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vaimbi nevanoita zvemitambo vari kushora bhodhi iri vachiti rinovhiringidza mabasa avo. Asi vamwe vanoti bhodhi iri rakakosha munyika sezvo pasingafaniri kuita wada watonga muzinda wenyuchi vanhu vachiita madiro aGeorgina. Sachigaro webhodhi iri ndiva Aeneas Chigwedere, vamwe varimo vanosanganisira Assistant Commissioner Cherry Charamba, mutauri wemapurisa, amai Runyararo Magadzire, ishe Nyamukoho Samson Katsande, vaRegis Chikore, vaShingai Rukwatandoro, vaChenjerai Daitai, vatungamirai Muganiri, uye Father Fidelis Mukonori vechechi yeRoman Catholic. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vanoti bhodhi iri richarambidza kubuditsa panevhenyuro nezvivhitivhiti kana mabhuku zvinhu zvavanoti zvinodzikisira hunhu hwevanhu kusanganisira zvepabonde kana mifananidzo yevasina kusimira nhumbi uye zvimwe zvinogona kukonzera kusawirirana munyika. Asi vaimbi vakaita Sir Thomas Mapfumo naLeonard Yakata vanoti mhanzi yavo inomborambidzwa kuridzwa panepfenyuro kana ichifungidzirwa kuti inoshora hurumende. Bhodhi iri rakabhanawo mamwe mafirimu anoti No Voice, No Choice uye rinonzi Democrats in Zimbabwe. Mutemo wakadai wakatanga kushandiswa muna 1967 panguva yeRhodesia uchinzi Censorship and Entertainment Act uye kubva munguva iyi wangovandudzwa zvishoma shoma. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata imwe nhengo yebhodhi idzva iri Father Fidelis Mukonori tikatanga nekuvabvunza kuti vakasarudzwa sei.
Inika vaZulu ndiri theologian. Theologian yangu ndiri ethicist, ndudira neethics. Saka zvinoreva kuti mabasa andinoita ndinotarisa zvinokodzerana patsika manamatiro magariro zvinobatsira vanhu zvinoraramisa mweya yevanhu zvinoraramisa utano hwevanhu ndo zvatinenge tichitarisira.
Asi izvi zviri nyore here Father Mukonori tichitarisa kuti pasi panenge parohwa nenyundo apa?
Pasi vaZulu pasi panorohwa nenyundo, asi pasi panogona kurova nyundowo zvekare nokuti nyundo yakabva pasi yakacherwa pasi. Naizvozvo nyundo haikwanise kubva yaderera pasi. Naizvozvo kumagadziriro ezvinhu zveupenyu ndezvokuziva kuti mukuru mukuru anga haigare pfunde. Naizvozvo nyundo haikwanise kuti kuriritsa pasi nokuti nyundo yakabva pasi pacho.
Saka pane zuva here kuti mungasanganirini kana kuti muchiri kutaura?
Aiwa, zuva richataurwa cherunguva. Takatowirirana nezuro kuti ndozva tichatanga kuita. Nenguva isipi tichange tichitanga kuita izvozvo. Iyo ndirinoratevera.
Mubvunzo wekupedzisira, vamwewo kunyanya vaimbi vanosimboti censorship board inovakanganisa zvikuru mabasa avo nekuti dzimbo dzavo dzinenge dzisasaridzwe mudzinepfenyure nematerevhizheni sezvaingoitwawo nguva yerodhisha. Munoti kudii nemashoko akadai?
Nguva dzakapfuura, nguva yerodhisha yakapfuura tamunguva yeZimbabwe. Zvinotarisirwa muZimbabwe zviri zvinosirwa kutarisirwa maero nenyika yakasununguka. Asi kusununguka kwenyika azvirevi kuti zvinoita kuti mitsika nemitemo zvisatevedzerwe.
Fada Fidelis Mukonori veRoman Catholic, inhengo yeCensorship Board vanga vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nhengo yePolitbureau yeZANUPF vari Gweta vamunyaradzi Paul Mangwana avanoti hapana chakaipa pakudomwa kwamai Bona Chikore kupinda mubhodhi iri uye vati bhodhi recensorship iri rakakosha zvikuru munyika.
Hatigoni kubvisa bhodhi rakadaro nokuda kwekuti nyika yega yega inofanira kuwana miganhu yekuti ichi chinobvumidzwa ichi hachibvumidzwi. Tingazara mabhuku avanhu vakashama mumastoro nomanewspaper, hazvigoni kuti tigare tisina inonzi morality neculture yedu ichiva. Culture yedu inoita kuti pave nezvekuti kana mumba chaimo pane zvinobvumidzwa kuitwa nezvisingabvumidzwi. Pane zvinogona kuonekwa paTV nezvisingaonekwi. Censorship board tinorida kuti ripe miganhu yezvinogona kuitwa nezvisingagoni kuitwa. Hagoni kuva society inomi mazvake mazvake. Tinoshaya unhu tikange mhuka dzomudonga.
Asi vamwe vari kuti kamitemo yakadai inenge yakangotorwa kubva kuRhodesia, hurumende yakuenderera mberi nazvo.
Pane mitemo yakaiswa kuRhodesia yanga yakichengetedza unhu hwavanhu savanhu. Haina kuipa kana yakanaka tinoenda nayo mberi.
Vamwewo ndo vari kuchema chema kuti hurumende inomboshandisa mitemo yakadai kudzvinyirira vaimbi. Dzimwe nguva tonzwa kuti dzimbo dzakadai dzava mapfumo kana dzava zvakati hadzichabvumidzwe kuridzwa paredhio apa dzichinzi pamwe dziri kushora hurumende.
Kwete, censorship board inongotarisa kuti zviri kuimbwa nezviri kuitwa zvine unhu here kana kuti hazvina unhu. Kana zvisina unhu zvorambidzwa. Hakuna mutemo wakati dziyo dzazvakati hadzibvumidzwi. Izvi zvava zvakati vakaita number one pamaredhio nemakwemanzi yavo yainakidza vanhu vachiivhotera. Vamapfuma havana chavakarambidzwa. Asiwo kana ukangoimbawo zvongotukirira mukuru wenyika zvisina tsarukano, censorship board inokuti wakurerutsaka chiremekedzo chatopa mukuru wenyika yedu yeZimbabwe.
Vamwewo ndo vari kuti ko sei amai Bona Chikore mwana wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakasarudzwa kupinda mubhodhi irori.
Bona Mugabe ko Bona Chikore muzvarwa kwaMugabe mwana womuZimbabwe ane masters. Soka vaita mwana wapresident haushapoendi kumabhodhi. Asi kana Donald Trump achishanda nemwana wake kana mustate house achapoenda mukwasha wake hakuna anongosimudza kuti zvaitigwei.
Avo vanga vari nhengo yePolitbureau yeZANUPF vari Gweta vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Asi muimbi ane mukurumbira munyika Dr. Thomas Mapfumo vashora zvikuru kudomwa kwamai Bona Chikore uku vakati hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iri kudzvinyirirawo vanhu nekukuburikidza necensorship board iri kuto vachitotiwo iri kutodarika zvaiitwa neRhodesia.
Iye zvino izvi ini ndokutoona kuti pane tori nenyaya hombe fanika zvimwe izvi zvinokonzena my own music dzeinenge ichitagetwa. Zvino imhosva kwandiri inini imhosva. Ndiri kuona kuti itori nyaya ichatoenda kumatare nekuti hapana munhu ane bvumo yekuti aite zvavari kuita izvi. Udzvinyiriri wozi music iyoyo ndo basa revamwe vana, ndokudya kwavo, ndokwavanosenza ikoko, ndozvavanoziva kuimba. Muri kutsvaga inini music inokusapota inini kuti zvamuri kuita zvakanaka. Hazvisiri izvoka, music yese yese inofanirwa kunge ichiridzwa paredhio vanhu vachiita. Nyika inofanirwa kuva ine freedom yekuti vanhu vanotaurawo zvavanoda. Haikona kudzvinyirira vanhu. yezvinezvi vagwisa vanabhona vanozivei zvemusic vano zvakaoma varume.
Asika ivo veZANU PF vacho vari kuti amai bona Mugabe chikora munhu akadzidza zvekuti haanganzi paitwa zvetsveta apa.
Zvakaoma izvi. Ndo nepotism kuyatiri kutaura dai. Nepotism yatiri kuimba nayo nezvayo everyday. Maakupanana mabasa just because mwana wapresident. Maakumupa basa rekuti adzinyirire vanhu. Munoona zvinofamba here izvo? Hazvifanirwe kuregerwa zvichidaro kuti zvisvike pazvasvika apa. Ini ndinova zvangu ndini problem tine ruzhinji rwedu rwevanhu vasati vanyatsoziva kuti chinonzi freedom chii. Vazhinji havazivi kuti chinonzi freedom. Vanofunga kuti freedom kuti munhu mutema akatonga iwe uri munhu mutema ndo freedom. Haisiriyo freedom hayo. Kana achitadza achidzivirira vanhu hazvina nebasa kuganda rake kuti ndiani ari kutonga. Kana anga ari murungu achiita izvo same thing izvo anofanirwa kutaurwa kuti hazvisiri izvo.
Muimbi ane mukurumbira munyika Dr. Thomas Mapfumo vari parunhare kuEugene, Oregon muno muAmerica. Mamwe mapata anopikisa hurumende yeZANU PF anoti haasi kufara nekukanganisa mashandiro emapurisa kunonzi kuri kuitwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezi laMpoko avo vanonzi vakafurufusha mapurisa pakamba yeBulawayo Central neZuro vachida kuti dzimwe nhengo dzebato ravo reZANU PF dzakasungwa dziburitswe muusungwa. Izvi zvinotevera mhirizhonga yakaitika muZANU PF kuBulawayo kwakare nemusi wesvondo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Bepa nhau reNews Day raburitsa mashoko ekuti vaMpoko vakasvika pakamba yeBulawayo Central apo pakachengetedzwa nhengo dzebato reZANU PF dzakasungwa mushure memhirizhonga inonzi yakaitika nemusi wesvondo pamahofisi ebato iri paDavis womuBulawayo makare. Zvinonzi nhengo dzeZANU PF dzakasungwa idzi dziri kuchikwata cheGeneration 40 icho chiri kukwidzana necheTim LaCoste pamujao wekuzotora matomu kumutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vabva pachigaro. Mhirizhonga yakaitika iyi inonzi yakasiya vanhu vaviri vakuvara zvakaipisisa uye inonzi yakakonzerwa nemakakatano ari muZANU PF panyaya yekuda kubvisa murongi wemisangano mubato iri vasevhi yakasukuwere pachigaro kuri kuitwa nevamwe vari mubato iri. Vakasukuwere vari kupomerwa mhosva yekuronga zvokubvisa vaMugabe pachigaro asi vari kuramba mhosva iyi vachiti vakarembera pabhachi ravaMugabe. VaMpoko vanonzi vakasvika pakamba yemapurisa yeBulawayo Central ndokufurufusha mukuru wemapurisa pakamba iyi vachida kuti vanhu ava vasunungurwe. Zvakaitwa navaMpoko izvi zvasvorwa neMDC inotungamirwa navaMogeni Tsvangirai. Munyoro anoona nezvinoitika mukati menyika muMDCT amai Lilian Timvias vati zvakaitwa navaMpoko izvi zvinoita kuti mapurisa asaite basa ravo akasununguka.
Ende nyaya ya VP Mpoko haina kumira zvakanaka nokuti VP Mpoko vakatora oath of office ende vakataura ivo kuti he is going to uphold the constitution of Zimbabwe. Saka vanotoziva kuti kupopota kwavaita vachipopotera mapurisa kuti vari vasunungure vasungwa vanga varesva vakaripotekwa kumapurisa imhosva. Saka nyaya iyi ivo semutungamiriri wenyika Vice President wavaMugabe vanoziva kuti bumbiro remutemo ndora kanyanyo kukosha zvikuru munyika ende ndora vanofanwa kuti vange vachitevedzera.
Zvataurwa namai Timvias zvatsinirwa navaGift Nyandoro vano vemutauri wevakafanobata chigaro chemutungamiriri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vaNyandoro vati zvakaitwa navaMpoko zvinotyora bumbiro remuteme wenyika iro rinoti mapazi ehurumende anofanira kushanda pasina kupindira kweutungamiri hwenyika.
Zvazvinoreva zvinoreva kuti hapachina kugadzikana kwemutemo pabumbiro redu remutemo munyika yatingati rule of law. Izvi zvinorevei mapurisa vanhu vanofanira kunge vachiita basa ravo pasina kutyidzisirwa vakasununguka uye kodzero dzemapurisa dzinochengetedzwa nebumbiro remutemo munyika muno muzviri pamutemo ratingati constitution yedu yenyika. Nyika yedu uri mutemo mukuru constitution yedu unoita guarantee yatingati separation of powers. Vamboko ndo yatinoti executive. Haifanirwe kunge ichiinterfere nekuti mapurisa vaita basa ravo sei. Ndosaka kune legislature, executive, judiciary. Zvinongoreva kuti munyika muno mumutemo hauna kufanana kune vese.
Zvichakadai, amai timvi asivati sebato, MDCT ichakwidzanya iyi kumatare dzimhosva. Pamwe nekudare reparamende aka akazike kutanga kuti vamupoko vaende kumapurisa vachida kuburitsisa vasungwa. Gore rapera vamupoko vakaenda kukamba yeAvondale muHarare kwavanonzi vakaburitsisa vakuru vakuru vekambani yehurumende inoona nezvemigwagwa yeZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA avo vakange vasungiswa nekomishen inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yeuori hwemari yaisvika miriyoni imwe chete yemadhora. Nyaya iyi yakazongotsikwa-tsikwa ikapera. Studio 7 haina kukwanisa kudzwa kuna vamupoko kana kuZANU-PF kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State chinoti chine chekuita nebambu rainge rakateiwa pamunhu iro rakaputika kumaodza nyemba kweSomalia nemusi wechipiri. Vanhu vashanu vakafa kusanganisira nyakuzviputisira bambu uyu. Vanhu gumi nevasere vanonzi vakakuvarawo. Mumashoko abuditswa neIslamic State kuburikidza nesangano rayo renhau rinonzi Amak News Agency, sangano iri rati murwisi waro akange akazvipira kufa nevanhu ava senzira yekuti arumbidzwe. Israel yati yasandura majikidzano ainoita neAmerica panyaya dzekupanana mashoko ekusora zvitevera zvinonzi zvakaitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vakaburitsa pachena kuvamiriri veRussia mashoko akachengetedzwa pamusoro pezvavakange vaudzwa neIsrael kutanga kwemwedzi vachivabvu. Kunyange hazvo hurumende yemuTel Aviv yakange isina kuvapa mvumo yekuti vape mashoko ekusora aya kune imwe nyika. Zvichitevera kuurayiwa kwevanhu makumi maviri nevaviri uye kukuvadzwa kwevamwe vanodarika makumi mashanu nemusi wemuvhuro kuManchester kuUnited Kingdom muchiitiko cheugandanga, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvave kugara zvakabatirana maoko. Mazuva mashoma apfuura munhu mumwe chete akaurayiwa, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara muTimes Square muguta reNew York muAmerica mushure mekunge mumwe murume atyaira motokari yake achitsika vanhu vaizvifambira zvavo. Zviitiko zvakadai zviri kuitikawo munyika dzakasiyana-siyana dziri kugarwawo nezvizvarwa zveZimbabwe. Masangano anopfurikidza mwero akaita seAl-Qaeda, ISIS, Boko Haram neAl-Shabab ndemamwe anonzi ari kuita mabasa eugandanga. Vamwewo vanoti zviitiko izvi zviri kukonzerwa nekushandiswa kwemadande mutande. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kanibiri weStudio 7 abata vaShawn Macheza chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reAmsterdam kuNetherlands kuti tinzwewo maonero avo nezviri kuitika izvi.
Nyaya ipo ndeyekuti maZimbabwe taakweseka. Hanzi ukaenda kuAlaska chaiko unonowana muZimbabwe yanaripo. Kare kare zvazvo zvisingatityisi kunzwa kuti hanzi pane chaitika kunyika yakadai so kana kuti yakadai so. Asi isu unova kutoziva kuti inga blaz wangu wando farira General Eric Knight waruku Manchester. Kana ndanzwa kuti hanzi pane chaputika ndakuto wao nekakufunduka kuti panogona kunge pane andozi ya ari panzimbo ipapo. So zvinotochinja nzira yaunoona nayo kana uchinzwa nawo dzakadaro.
Imi muri kunyika ipi?
Ini ndinogara kunyika yeku Netherlands, vamwe vanoiziva iri Holland, kunobva vana Van Persie. Asi ndogara muguta reAmsterdam. Kana tatarisa zvokuitika muEurope chaimo mese, pakaita ukananga kuParis handiti, kukaitika kuBerlin, kukaitika kuBrussels. Saka semuna nogarawo Amsterdam, unobva kutofunga kuti tisi tikuteera here. Saka zvakutongotyisawo kubuda mumba uchienda mutrain. Kana kuti kutongoendawo kune mimhanzi kana kunotandana nevamwe nekuti hauchazivi kuti zvimwe ndimwe muchaputidzwa next time. Vano veZimbabwe particularly tinofanira kuchenjera nekuti ndakuona dzimwe nguva chero pasocial media unonzwa mumwe achitaura kuti hanzi maMuslim adai so akadai so chero muZimbabwe chaimo kusiri kunyika dziri kure. Zvinogadzira kuvengana. Ndofunga varipo maKristu vanoita zvinhu zvakashata asi handingazoti maKristu ese akashata. Ndozvinoitika nekumaMuslim. Varipo maMuslim vandoziva vari shamwari dzangu vatodyizana zvakanaka. Tichigara tese tichivhunduka kuti chii chakuitika chino ichi. Saka kuti munhu muMuslim kana kuti haasi muMuslim azvireve kuti atova gandanga.
Matauro onyaya yedande mutande yeInternet ndo imwe nyaya inonyanyotaurwa nevakawanda kuti Internet yakukurudzira kana kusimudzira idzo nyaya dzeugandanga idzi. Mm-hmm. Munoti iwe imi muri nyanzvo munyaya dzemabasa iwaya zveumizha.
Ndinoti vanhu vasamanyira kungoti chese chaitika choenda paInternet. Ndozvaunoona mazuva ano panoti pakaita accident munhu ari kurwadziwa. Asi vamwe wakabata mafoni wakuda kurekoda kuti nekuti wanoziva kuti zvichaenda paInternet zvonofadza vamwe vanoda kuona zvinhu zvakadaro. Ndozviri kuitika nevanhu vava vari magandanga zvavanoita vanenge vachitoda kuti kutya kunoitika muvanhu. Kuti zvese zvakaipa zvinoitika nenyaya yemabasa avo zvizivikane nevanhu vakawanda. Saka pakutora zvinhu zvavasangana nazvo izvozvo uchiisa muWhatsApp group uchiendesa paFacebook uri kutoita zvavari kuda vanhu avo. Endi ndokurudzira vanhu kuti funga usati waposta something online.
Mashoko amunga taurirwa vana veZimbabwe vari mudiaspora.
Ndinoti ngatiraramei murudo. Tisati patozosangana nevanhu vanotenda kuda kuchiMuslim kana kuti vanobva kunzvimbo kunonzi kunoitika zvinhu zvakashata zvakadaro. Tovaona sevanhu, tisavaona sezvavakapfeka kana kuti nekuti munhu anobva kunzvimbo yakadai so. Endi terrorism inoi terrorism nenyaya yekuti vanhu vanofunduka, saka isu ngative nezvivindi. We can only beat fear through love.
Avo vanga vari vaShawn Macheza, chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNetherlands, vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari pamuzinda wedu weVoice of America muno muWashington DC mavari kushanya. Vamwe vagari vekwaGutu vari kuchema-chema nenyaya yekuti vari kushungurudzwa nekanzuru uye mapurisa epamupandawana Growth Point apo vanenge vachitsvaga kurarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa nevagari pamupandawana Growth Point nemusi wechishanu, vagari vakanyunyuta nemutemo wekanzuru wekuvarambidza kutengesa zvinhu mumigwagwa. Nenyaya yenhamo yapfunya chisero munyika, vanhu vakawanda vari kuramba vachitengesa zvinhu zviri pamutemo zvobva kuti vagari vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa. Vamwe vagari vanoti mapurisa ezeta rapine kanzuro anorova sungwa uye kuvatorera zvinhu zvavanenge vachitengesa. Pasi pemutemo wemunyika, vanhu vanenge vasungwa havabvumidzwe kurohwa uye vari mumaoko emapurisa. Asi mumwe mugari wemunzvimbo iyi vasamewo mawere vanoti vashandi vekanzuro nemapurisa vari kutyora kodzero dzavo.
Mapurisa ari kutibatirira zvokuti tichakwanisika nautombotengesa mumugwagwa umu. Vari kutorova kana vanamai vane vana, vanamai vakazvitakura, hatichakwanisi kutombozive kuti totengesa sei, torarama sei kudzimbawo kune kuti mari yacho ndiyo mari yatinodawo kutarisira kuti tiwane upenyu, tiwane kurarama. Saka hazvichazi kutomboita.
Amai fungaidzi kumva vekuhwiri vanoti mutemo wakaiswa nekanzuro wekutuma mapurisa kuti avarambidze kutengesa zvinhu mumigwagwa uri kuvasiya vasina nzira yekuriritira mhuri dzavo.
Mutemo yuri kuti gozhera nokuti hatichagoni kuchengeta mhuri dzedu. Tinomuka takahodha womukachitudza kuti nhasi hamutengesi visai votora zvatotengesa zviya chindovharira mudzimba dzavo dzecity council dzoworera imamo. Mangwana uya votitorera zvemadhora, saka zviri kuti gozhera hatichagoni kuchengeta mhuri dzedu. Vachitishungurudza kuti zvitochengetesa vana vedu sei, tokumbira tobetserwawo.
VaInnocent Bekepe vemumusha wekugona vanoti pane kuruwa vanhu kanzuru inofanira kungovabhadharisa mutero.
Pane kupikisana pamutemo unoshandiswa necouncil vanova mabylaws nemutemo unoshandiswa nemapurisa pakuti mupurisa wecouncil anouya wotora mutero kumavendors. Then after a few hours mupurisa unouya wosunga vendor achiti his conduct ari kuita zvinhu zviri illegal zviri kunze kwemutemo. Saka to some extent zvongoreva kungoti chete pane zvakatoshata zvofanira kutogadziriswa ipapo.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vagari vekwagutu reGutu United Residents and Ratepayers Association kana kuti Gura Valoid Mufudze vakashoropodza mapurisa pamwe nekanzuro vachiti vari kutyora bumbiro remutemo wenyika iro rinokoshesa kodzero dzevanhu.
Isu seGutu United Residents and Ratepayers Association tiri kuramba kugamuchira mutemo unonzi Gutu Vendors and Hookers License. Tiri kumuramba nenyaya yekuti kanzuro yeGutu haisati yagara pasi nevanotengesa mugwagwa kuti vatsanangure vape maonero avo maererano nemutemo iwoyoyo. Tine dambudziko rekuti kanzuro yedu yeGutu haizvipi mukana, haizvipi nguva yekuti gare pasi nevagari kuti inzwewo zvichemo zvavo. Vanongomanyira mberi kunoda kunopasisa mutemo vasati vanzwa kuti ivo vagari vachiafikitwa nemutemo wevanoti kudini. Saka isusu patiri pari zvino ndepokuti tanyora tsamba kukanzuro tichivazivisa kuti vashandi vanotengesa mugwagwa vanoda kuwanawo mukana, vada kuwanawo nguva yekuti vapewo maonero avo maererano nemashandiro avanoita vabatirwa vanoitwa nekanzuro.
Mutungamiriri wekanzuro yekwagutu vaAlexander Mutembwa vakaramba kutaura neStudio 7 nezvemhosva dzavari kupomerwa nevagari. Apo mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo Inspector Charity Mazula vati mubvunzo yeite iswe kuHarare kuvakuru vavo vari kupolice general headquarters, asi hatina kuzokwanisa kutaura nevakuru vemapurisa ava. Mwedzi wapfuura mapurisa ekwaGutu akashoropodzwa munyika pamwe nepasi rose, apo pakabuda mifananidzo yaamai Anna Musaka Goto vakasungirirwa necheni kwemaawa manomwe kwachinyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akashora mapurisa achiti ari kutyora kodzero dzevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 kwaGutu, ndini Kandri Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Chikwata cheCapes United chakunda chikwata cheUSM Auja chekuAlgeria 2-1 mumutambo weCAF Champions League watambirwa muHarare nhasi. Kune mumwe mutambo watambwa nhasi weCastle Premier Soccer League, Black Rhinos yakundwa neHowmain 2-1. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurukidza mwero sezvakaitika kuManchester, kuBritain nedzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutauro wosimuka munyika zvichitevera kudomwa kwemwana wemutungamiri wenyika amai Bona Mugabe Chikore kuva nhengo yecensorship board. Mapato anopikisa oshora zvikuru maitiro emutedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko, avo vanonzi vari kupindira mashandiro emapurisa. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kwaGutu vanoti vari kushungurudzwa zvakanyanya nekanzuru yavo uye mapurisa epamupandawana Growth Point. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika